A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, February the 4th, 2016. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we will be discussing cancer in women at a time when the world and Zimbabwe are observing World Cancer Day. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 shortwave kilohertz, Monday through Friday, 8:30 p.m. But ladies out there, you know that Thursday is your day, Pachina Shemazimai.
We are also on the web. You can find us on voazimbabwe.com, Lobanjalo VOA. Shona.com, Lobanjalo Guvioe Ndebele.com.
Lipa Talim Piacado from Zimbabwe, from Tanyara Zakinsatra. Ndagawane Gwagutinina Gomara after the Fox to Nuga Manongo is tattoo. Ndagawane Gwagutai and Doctor Zandagawane Gwagutinina Gomara the Kinsanguva Yuik on the Fat Quakutaris was reading your races as Zavakoi was in Nogona, which was the act, kind of tipaps me. Ipapo kwa hitu kwa pap smee asia ita jamari ende ya hitu rangu wakulita marisao. Chaka chini changa sati chanyanya one kwa kuti chini chulikura ya mazumaizwa kanyanya. Nwa about 4 years back. Chaka pandaka one kwa kuti mine gomarara yoru. Raka ngari chiri kutangarare pa mrumo chibereko. Chaka nditila nyore kurapka. Pati nyore ya chona ya isawa nyore kuti ndaka kurumiza kurapka sii. Ewa nyore kuti ndaka nganda kurumiza kuiwona isati ya endele rambeli. Ndo unyore wandere kurewa kuti weka ita nyore pa kurapka pangu. Asi zakanga zakandi uomira ni kuti ndaka ngandisuna mari ya waida pangu wa iyo yu mari ya waida zaile zaka wandisa zaka ita sema $275. Ndi nguwa iyo yu yangari kuma 2008 changu pamuna na 2008. Matransition ya kubwa kuna $10 kweta kuyo $10. Ndi mari yanga isinga wanichi. Saka na hizo zo, zaka ita zungu, zaka ndi uomira zaka nyanya. Asi zaka zungu, tinikuda kwe kushinga, kwe support ya baba, nekutaga umari kwa taka ito kama niendaisha anda. Naka zo wanao, ndika kwanza kubatiru, ndika rakongula itiripo. Asi pe dini ndila rekuti wikena, aikeni, susu chiku toa, famba kibutisa madzimai, niya ide kumarara irori. Dambu zikuripo ndile kuti madzimai, tinyanyo tarisa utano uwebi kuti wakamera papi, ende wakamera sei. Tunyanyo kushisa zvimwe zvisinoite kuita neutano hwedu. Dambudziko riripo ndere kuti kensa yepamuromo wechibereko painozoonekwa kazhinji kacho inenge yatotora nguva ndefu iripo sezvo ichitora 5 to 10 years yakagara pamuromo wechibereko. Saka semunhukadzi tiri kukurudzira kuti we can and I can nekuti tinogona kuzviitira sevanhukadzi. Tinogona kuongorora miri wedu kuti une machenges akaita sei. Ende kunyanyanyanya tichikurudzira kuenda kunotariswa. Kuna ito inambu ziya kuna kuzimbabwe visual inspection with acetic acid. Kana kutu kuna ito kwa papsi niwe kune awo wanokwanisa wanigewa ine marizacho. Mikeni inorewa kuti anything is possible mope. Mikero chatinga tichaka umase chino guna kukupita. Kenza ikabati kwa ipitanga inurapita. Kwa tile kuri zira madzima ya kutipa sebi nindra ilori. Kile kuti mikeni and I can. Inorewa kuti madzima ya chino guna kububirira. Kurapwa nguva iripo ende tinogona kurarama. Tikatarisa iko zvino madzimai ari muZimbabwe mari 34.4% yemadzimai ari kubatwa ine gomarara rechibereko. Ende hazvina kuti munhu akadzidza, hazvina kuti munhu asina kuenda kuchikoro. Tikanyanyotarisa chaizvo even nekumaruzevha chiri kudiwa ruzivo rwekukurudzira kuti madzimai ngatiendei tinotariswa. I encourage other women that we can help each other. As much as we can talk about cervical cancer, it's not something that we have to shun and close the door. We can help each other. I survived it. I can survive. Anyone can survive it. So I encourage other women and urge them for early screening, early detection, the whole world. And also to say that we can, as the whole world, combat cancer together. We can. As I also survived, I also say other women out there, let's come together and talk about cancer. Let's not close the doors. Let's not do it privately, but let's do it publicly, so that even the next generation that comes along, that comes, can be vaccinated, can also be aware of the other problems that they can face in life.
Mauva mileyo lapha kwele Zimbabwe ikuthi ikube le cancer ehlasela kakhulu omama umlomo wesibeletho sithi yiservice ngesikhiwa yona le cancer yesibhahile sibile sikhangela ukuthi omama abaningi yabahlasela bathi lapho sebesiya ezibhedlela besiyahlolwa kuficakala ukuthi izihambe ibanga elide.
IZimbabwe isiyenze uhlelo ngemva kokunanzelela ukuthi omama abaningi bahlaselwa base bebona ukuthi kungcono ukuthi omama babe behlolwa emaklinika lezibhedlela kwele Zimbabwe phose kuyo yonke indawo. Lapha kwenzela ukuthi omama kubonakala ukuthi bangabe bele cancer kusesemasinyane ngoba kulapho elapheka khona. Kodwa esikunanzelelayo ngabantu baseZimbabwe ukuthi balutshwane omama abahambayo besiyahlolwa ukuthi bangabe bele cancer.
Abantu abaningi ngicina babona bephuma behamba besiyaphandle kwelizwe lawezinye indawo. Angaze ngizwe ukuthi abantu basila nxa ukuthi bethole i-treatment. Kanyani uvele u-refer to Harare everyone. Isikhathi yoni government osekumele ukuthi ngalayo ezi-government iletha ama-funds. Yikho lapho kumele ukuthi ngalayo ithi chip in with some funds utshengise ukuthi layo iyawunakekela ukuthi abantu they need that treatment.
Welcome. If you're just joining us tonight on the Women's Roundtable, we're discussing cancer in women at a time when the world and Zimbabwe are observing World Cancer Day. What are your views on the issue, PJ? Mm-hmm.
Marvelous. Today is World Cancer Day, and Zimbabwe joined the rest of the world in raising awareness about the disease to make it a global health priority. This year, though, and through 2018, the theme for World Cancer Day is We Can, I Can.
Yes, PJ, and the theme We Can, I Can seems to have really been warmly received and resonates, especially by survivors and those battling the disease, as it gives people a chance to explore how everybody together and individually can do their part to reduce the global burden of cancer, PJ.
The Cancer Association of Zimbabwe says studies conducted in 2011 shows a higher incidence of cancer in women than men.
That's very unfortunate,
that's
PJ.
That's very so sad. More than 53% of women were prone to cancer, while the figure for men was only 47%. The Cancer Association of Zimbabwe also urges women to go for early screening of breast, cervical, and other cancers.
Yes, PJ, and being World Cancer Day today, the Cancer Association has also called on women to make healthy choices and reduce the social and environmental risk factors for cancer. Mm-hmm. On the individual level, PJ, they said, you know, these could include really reduction of, tobacco consumption, eating a healthy diet, limiting alcohol intake, obesity, and cancer-causing infections and other risk factors.
Mm. In fighting cancer at the community level, now governments are called upon to commit adequate resources, just like the other lady that I interviewed was saying that government really needs to pour in resources into cancer, into health issues as a whole. They are called upon to commit adequate resources to reduce cancer deaths and provide better quality of life for patients and survivors. The World Health Organization says more than 8 million people die from cancer worldwide annually, and this number should just go down.
Yes, PJ, and opinion really is divided over the use of Western medicines and traditional or herbal supplements in the fight against cancer. And, you know, we're going to be hearing from some of our experts, especially the oncologist, on this fight, you know, should you be diagnosed, which method should you go? Should you go Western, or should you go traditional, or should you do herbal? So it's an interesting debate that's going on. But we want to hear from you, our listeners, what your views are on the issue.
Yeah. Kulabo abasanda kusixhuma singumsakazo we-Studio 7, Voice of America. Lapha-ke sikuhlelo olwe-live talk. Kodwa-ke njengoba kungolwesine kunjenje, sithi asiyihluzeni bomama, Women's Round Table. Lamhlanje uhlelo lwethu kuhlelo lwethu sikhuluma ngodaba lwemvukuzane. Ingaba imvukuzane yebele, ingaba imvukuzane yesimlomo wesibeletho, ingaba imvukuzane yezinye izitho zomzimba. Kodwa ke njengoba lamhlanje kulilanga le World Cancer Day, lapho ke okunanzwa khona uhlupho lolu olwemvukuzane emhlabeni jikelele. EZimbabwe ikhona siyenzani ukuze silondoloze impilo ikakhulu eyabo mama abavame ukubanjwa imvukuzane yesibeletho so emlomo wesibeletho kumbe njalo imvukuzane yebele kuzoba lezinye imvukuzane eziningi kodwa ke osoluqede esiqede abantu eningi yona le imvukuzane eyebele. Marvelous.
Iroida mapiche nasi muchirongwa chedu chemadzi mai pano pa Women's Roundtable. Tiri kutarisa dambudziko regomarara mumadzimai. Ndisandaenderera mberi piche tichanzwa kubva kuna Amai Talent Yakado. Avo vakabatwa ivo gomarara rechibereko. Asi vakakwanisa kuwana ivo rubatsiro pachiri nenguva. Now we'll go to Talent Yakado to listen to her experience when she went, you know, for her cancer screening, PJ.
Yeah.
Chiri kudiwa ruzivo rwekukurudzira kuti madzimai ngatiendei tinotariswa. Ende chatiri kunyanya kuchemerera ndechekuti zvimwe zvirwere izvi zvinotariswa zvichitarisirwa pamusoro, asi gomarara repamuromo wechibereko harisi kutarisirwa pamusoro sechirwere chapedza madzimai. Pati richazotarisirwa kuti ringuti vanhu vachikwanisawo kubatsira even makampani kana kuti maorganization anoita zvecancer. Ndikuchema nekuona kuti zvinenge kazhinji kacho madzimai akawanda anenge aparara nekuda kweizvi. So ndokurudzira kuti we can and we can manage to do anything to batsira kurarama tichi kukwanisa kurapa chirwere checervical cancer kana kuti gomarara repamuromo wechibereko.
Imi pane zvamungati makaona here kuti muzoziva kuti mune gomarara irori repamuromo wechibereko?
Tanga kunyanyendaita madischarges kuburitsa tsvina dziya dzatinoti discharge pachirungu. Tsvina idzo dziya dzaingobuda dzichikobuda asi dzichivava dzichindi irritata. Saka mune zvose munhu angandi kune ruzivo nezvaizvozvo ndaingoti pamwe maybe nekuti dzemunhu abva mukusununguka itsvina yakasaririra muchibereko ndichibva ndangozvibrasha out. Asi nenyaya yekuti semunhu aida kuzoitwa family planning injection ndakaenda kuhospital ndichida kumuiswa injection yejadel. Pakuiswa injection paya yaibuda 3 times ichidonha. Ndopakazoziva ndakazoichinja hospital ndikati arega ndimboenda kune imwe hospital. So ndandasara ne1 injection. Kune that family planning ndokwandakazonzi regai titange takutesa kuti zvamaa muchigara muine 1 injection 1 road regai tisa another road. But titange tatesa futi kuti hamuna kuzobata pamuviri here. So pavakatesa vakaona ndisina kubata pamuviri asi vakaona ndine discharge yekuti vakanga kufunga kuti ndine STI yakanyanya. So vakatanga kunditreata for ma STI iyoyo for almost 6 months vachinditreata vasingazivi kuti yanga iri STI HPV yanga isiri ine STI yavaitapfundidzira. So pavakazoona kuti yanga iri STI HPV inokonzera gomarara repamuromo wechibereko ndopandakazotarisa kuti ndangatotova necancer yanga ichikura pamuromo wechibereko.
That day, PJ, was Amai Talent Yakado. She is a cancer survivor in Harare. But we're lucky, PJ, we have our guests who we've lined up. We have Dr. Anna Nyakabao, an oncologist, and I understand we also have Mrs. Tando Ndlela, who works with a hospice in Harare. Welcome to the program, Dr. Nyakabao.
Good evening. How are you?
We're good, and happy World Cancer Day.
Happy World Cancer Day. We can...
I can.
Cancer is not beyond us.
Yes, thank you so much. You heard there, I don't know if you're on the line, from a cancer survivor, one lady who was talking about her experience when she went to get screened for cervical cancer. But maybe take us through which are the cancers that are really affecting women in Zimbabwe at the moment.
I think cervical cancer is by far the most common cancer that affects women.
Mm-hmm.
We also have breast cancer.
Mm-hmm.
We also have a skin cancer called Kaposi sarcoma,
mm-hmm.
which can be associated with the HIV virus. And then we have other cancers such as bowel cancer.
Mm-hmm.
I mean, these are the most common cancers that are found in women. And then, of course, other cancers as well,
mm-hmm.
do affect women, but these are the most common.
Mumboti itaura nerurimi rwamai kune mamwe madzimai ari kuteerera pari zvino kuti ndeapi magomarara ari kuwanikwa iwo achinyanyobata vanhukadzi pari zvino.
Gomarara rinonyanyobata madzimai muno muZimbabwe repamusoro chaizvo igomarara remuromo wechibereko. Iro riri ndo rinowanikwa zvakanyanya madzimai. Kugozoteerawo gomarara remuzamu rinobatawo madzimai edu. Kwoita rimwe gomarara rinobata paganda rinonzi kaposi sakoma rinogona kuwanikwa kune vaya vanenge vachirwara neutachiona hweHIV kunyanya. Riri kukonzerawo zvakanyanya madzimai emuno muZimbabwe. Kwozotiwo mamwe magomarara akaita semagomarara ekutsvina anonzi bowel cancer inobatawo madzimai zvakanyanya. Saka magomarara iwaya ndiwo anonyanyowanikwa asi mamwewo anowanikwa zvakare mune madzimai.
Aiwa, tinotenda mumbobata makadaro. PJ, ndiri kuona uri kuyuwira kudaiwe kutaura. Go ahead.
Woti ngiqale ngokuthi Dr. Nyaka Bawo lapho ubekhuluma nge imihlobo yemvukuzane ezivamileyo eZimbabwe. Mina khona pa mavelasi bengicabanga ukuthi engxenye ephambili top of the list ingile elokuzana imvukuzane yebele. Ikanti ke hayi unyaka bawo uthi yena hayi imvukuzane ephambili yiyona le eyomlomo wesibeletho i-cervical cancer. And then ibisilandelwa yiyo ebele i-breast cancer. Ibisilandelwa yile kade ngingayazi kangako okuthiwa i-skin cancer kumbe i-kaposi sakoma evame ukulandelana lalabo abaphila legciwane elengculaza i-HIV. Kweso siba lenye imvukuzane eyaphakathi kwamathumbu okuthiwa yi-bowel cancer. Yikho ke uthenana na yizo ezine ezikhokhelayo. Kodwa ke ikhona eminye imihlobo e-cancer, imihlobo yemvukuzane ebamba abesifazane. Kodwa ke le emine yiyo eqhubeka phambili. Kulale ngxenye etholakala emphinjeni kube lenye esikhumba, kube leminye eminengi nengi, kodwa ke le emine yelan ebangela udubo kwabesifazana abeZimbabwe abanengi. Sibengisibese ngithatha leli thuba ke lokuthi ngingamukele unkosikazi Thando Ndlela. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga, linjani khona ngapha?
Hayi, siyaphila mama, linjani lina?
Hayi, siyaphila.
Ye. Wena ke usebenza lenhlanganiso yabaphila yabasebe gule kakhulu eye hospice. Ikho ke namhlanje sithi asikhangeleke labo asebegula kakhulu abavame ukubanjwa yimvukuzane. Wena ke phakathi kwemvukuzane lezi ezikhulunyiweyo nguDr. Nyaka Bawo, ubona nxa ekusebenzeni kwakho ukuthi yiphi elokuzana eluhlupho kakhulu njalo kwenziweni?
Ngiyavumelana kakhulu lokukhulunywa nguDr. Nyaka Bawo ukuthi i-cancer esibona ihlupha ebafazini yile esemlonyeni wesibeletho. Ivamile kakhulu kakhulu ebafazini lapha kithi, njalo iyathatha abantu abatsha kakhulu nabasebekhulile. Ikhona siyayibona sikithi
eyebele yenya kuzo.
And then kube sekulandela i-cancer yebele. I-cancer yebele layo sesiyibona kakhulu ebantwini abatsha abakumasisi kuphela kutiya khonani. Iyahlupha kakhulu layo kulezi nsuku. Siphinde futhi sibone i-cancer yamagumba amakhulu sesiya ngale ukuthi umuntu nga ezefuna ukuyalasha e-toilet ngani. Khona la i-cancer leyo. Njalo la iyabonakala kwabatsha. Ibonakale futhi kwabadala. Singaza ke sithi ukuthi ibonakala kwabadala kodwa ikhona kumbi kakhulu le madodeni, ikhona lebafazini kakhulu ikhona. Ibone futhi yena le ehamba legcikwana leli le-HIV i-kaposi sakoma layo ivamile. Loba sekungani kulezi nsuku ingcono ngokuthi abantu sebeselatshwa, ingani iyetha kakhulu kade ibe yahlupha sibili kakhulu layo.
Sibuyele marvelous Mr. Mrs. Thando Ndlela was also explaining the same things that Dr. Nyakubawo was saying.
Okay, thank you there, PJ. We have our first caller, and Mrs. Malua. Mrs. Malua, hello.
Hello.
Yes, welcome to the program.
Thank you for inviting me.
Yes, today, as you know, we are speaking about World Cancer Day, and the theme is We Can, I Can. Can you take us through? You were saying you went through a breast cancer examination. What was that like for you?
It was a very scary event for me because having come from Zimbabwe, they didn't insist on mammograms and all that. They were, you know, more focused on pap smears. So when I went for the examination, they didn't have a base to compare with my results to say, we've done this before, so this is how your breast looks like before. This is how they look like now. So it was very, also very puzzling for them to properly give me a report because they didn't have a base. But in the end, it ended up not being as scary as I thought it was all when, you know, they did the test to the end. They took they took a specimen of my breast and just said that, no, there's nothing life-threatening that we are seeing, just a few things that are normal. And if you want to go further, you can, but at the moment, there's nothing that we are seeing. It was a great relief, but very scary.
Mai Malua, mungati wochi imi semudzimai matimuri muno muAmerica. Zvizva mungakurudzira kune mamwe madzimai akateerera pari zvino. Takanyanyotarisa nekutya kwamamuri kutaura kuti pamakazopiwa imi kuti zamu renyu rakamira sei, zvakabatsira here kuti manga maenda kunovhenekwa?
Zvakabatsira nokuti zvinhu zvaunga usikambofungira kuti breast cancer inokwanisa kunguya yakanyarara. Haungazivi ukanzwa wakutonzwa kurwadziwa, that means yakutosvika kumagumo. Saka ndinokurudzira kuti madzimai, endai munotariswa, muenda kumatests muonekwa kuti zvakamira sei. Kana pane zviripo zvogadziriswa nguva ichiripo, samirire kunzwa kurwadziwa, nokuti kana wakakutanga kunzwa kurwadziwa kwakumagumo.
Aiwa, tinokutendai Mrs. Malua, matifonera imi muri kuPennsylvania muno muAmerica. Tokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Tinotenda.
Aha, Dr. Nyakubawo, coming back to you, you've just heard what one of our callers who's calling from Pennsylvania here in the United States has just been saying. She says she went for a mammogram. It was her first time and she had just come from Zimbabwe. But what is the situation like in Zimbabwe when it comes to mammograms and even the cervical cancer screening?
First and foremost, it's very important that women know about cancer and also know the causes and the signs and symptoms of cancer. Because before we talk about screening, I think awareness is more important. Because when you are aware, that's when you can then be able to seek help in terms of screening and whatever else needs to be done. So that's of utmost importance. And I think as Zimbabwe, we're working towards that. And in addition to that, we are also, we have got plans. You know, we have actually got a cancer strategy now whereby it is strategizing on how we are going to be approaching these common cancers particularly, because, you know, we have more than 200 different kinds of cancers, and you can't really tackle them at the same time equally. You have to focus on the most common and also the ones that are more likely to give a high impact in terms of focusing government resources. So that's what we're going to be doing as Zimbabwe. So screening, we are focusing first and foremost on cervical cancer, not because we don't care about people who have got breast cancer, but when we look at the numbers, we find that the majority of our women suffer from cervical cancer. And in addition, it is a disease that is preventable, it is early detectable, and is also highly curable. So if we can prevent cervical cancer by introduction of human papilloma virus vaccination of young children to prevent cancer in the long term. When we say long term, we're talking about 10 to 20 years. You know that cancer is not caused as a one-off thing. It takes a long time from the process of infection with the human papilloma virus to the changes that happen on the woman's cervix to eventually the cancer formation, which is a cancer that can then be able to spread and destroy structures and lead to killing someone. Mm-hmm. So it's a long process. And this is why, this is also the beauty why, you know, we are able to even screen cervical cancer because it's an accessible organ. You know, in the woman's passage, birth passage, we can be able to look at that cervix and see if it has got problems. And we have a test which is simple and cheap, which we are using in Zimbabwe because we are a resource-limited country. Mm-hmm. We try and do what we can afford. There is a test called VIAC, which we use simple vinegar, and the changes can actually tell us whether there is a problem on the cervix or not. And if there are any changes, then that woman can be treated using methods such as freezing, or what they call sort of like what they call electrocautery, some sort of like electricity to destroy that damaged tissue by the cancer.
Dr. Nyakabawa, I'm going to have to come in there and just ask you to maybe stay on the line. We have a caller, Didimas Samanyanga. He may have a question. So I'm just going to ask you to hold and we'll come back to you. Makadi Mkoma Didimas. Aiwa, tiri waditoku chingamidza hii, mungave ne mubvunzo here, mapinda mugango.
Ya, ndanga ndine mubvunzo, ndine kutaura kushimo kana chida kuti ndipe. Ndine mubvunzo wekuti ndakamonzwa hurumende ichiti iri kuda kuseta fund, inotorwa sematax anobva kuvanhu, kuvashandi, kuti vakwanise kubatsira vanhu vanenge vane dambudziko rekenza. Saka, iyoyo nzira iyo handisi kuziva kuti yavapapi nokuti dambudziko rine madzimai nderekuti vanotya kuenda kunovhenekwa vachitya kuti ko zvino kana ndichinge ndaonekwa kunzi ndinayo ini mari yacho ndisina zvinozoperera kupi asi pakaita fund vanhu vanoita shungu dzongoti ha nokuti ndoziva kuti kana ndangonoongororwa ndakutonorapwa toya chechipiri ndanga ndichida kunzwa kuti Ministry of Health iri kushandawo sei nokuongorora mashandiro anoita mamwe machurches akafanana nefirefire nokuti tinoona vamwe vanhu vachipfuura kuti ndakaenda kuchechi kue ndikatosvika ndakarapwa iko zvino ndatopora munhu achitoratidza kuti zvechokwadi apora anga ambenge achirwara kana vachinge vaongorora zvinenge zvakanaka kuti vashande pamwe chete nemachechi zvakaita sai kuitira vaya vanenge vasina mari kuti kana zvichinge munhu achinge abatwa nechirwere anongoziva ndinongonorapwa kuchechi kuya kuya mahara ndisina mari yandabhadhara saka chinhu zvinogona kubatsira madzimai kuti varege kusangana nedambudziko toya chechitatu dambudziko futi rinosangana sesu tiri kudiaspora indiri kuno Botswana madzimai anenge ari kuno Botswana ndokwaanobatwa nechirwere ichocho hurumende yeBotswana iko zvinoizvi yaisa mutemo wekuti kada kuenda kuchipatara usina mapepa unosvikosungwa nokune vamwe vari kugara vasina mapepa vazhinji vacho havana mapepa nokuti mapepa acho haasi kubuda kana ukada kuapply habudi saka vanozodzokera kuzimbabwe vaakurwara
zvandichaita ka ndichati murambe makabata batai makabata zvenyu nokuti mataura imi zvimwe zvinhu zvatichazoda kunzwa kuna Dr. Nyakabawa nyanya panyaya iyoyi yekuti munhu anonzi arapwa kuchechi kana kuti akazonwa mushongo wechibhoyi saka rambai makabata nokuti pari zvino taakumbopedzesa chikamu chedu cheparedhiyo tichienda isu kuindaneti saka batai rambai muri ipapa parunhare. So to our guest, Dr. Anna Nyakabawa, an oncologist, and Mrs. Tando Ndlela, please stay on the line. We'll migrate with you on the internet. We're going to be streaming live on www.voazimbabwe.com. So stay tuned. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Mina Praxitus Jeremiah. Nita Stibaneni Kuhlandla Lesibili. Kodwa ke labo abasemsakazweni lilale.